kubudikidza nazvo kuti mari dziri kuti wandei. Asi pakadaro tinofarawo kuti nekuti hurumende yedu inenge iri kubatsira pakuti vanhu vanenge vane zvirwere chegomarara vabatsirikane kubudikidza nesocial welfare dimension iripo.
Munoona riri gomarara ripi riri kunyanyonetsa pari zvino?
Kumadzimai gomarara rekunyanyonetsa igomarara remuromo wechibereko kana kuti yatinoti cervical cancer. And cancer iri kutishungurudzawo zvikuru nokuti madzimai mazhinji ari kuwana shushikana negomarara iroro. Varume tiri kuwanika kuine inonzi kaposakoma, cancer inoafekta ganda, skin cancer, is a type of skin cancer, but inowanikwa kuvarume.
Tinoona pari zvino tiri kuona kune rimwe gomarara riri kunzi iro gomarara resikarudzi muvarume. Zviri kufamba sei pari zvino? Muri kuona pane dambudziko here takatarisa gomarara irori?
Hongu, gomarara irori riri kuwanikwa ririko, asi gomarara resikarudzi kana kuti prostate cancer inowanikwa kuvarume vabva zera, varume vane makore makumi mashanu zvichienda mberi. Saka igomarara rinoafekta vakuru. Asi gomarara rinogona kubatsirwawo kuti munhu adzivirirwe kwariri achizobatsirikanawo muupenyu hwepamberi.
Hama dzingazive sei kuti kana vari baba kana kuti sekuru vane gomarara irori resikarudzi, tichiona kuti rinenge rinoti netsei kutaura nezvaro?
Zveshuwa Marvelous wataura nyaya inonetsa nokuti pariri gomarara irori rinowanikwa kunhengo dzechirume. Saka zvinoti netsei vanhu vechirumewo kuti vataurire munhu kuti vane problem yekuita weti kana problem yekuti kuzasikawo kuri kuzvimba kana saka vachizonyarara nguva yakareba vozotaura zvagombera nekuti weti inenge isabudi zvakanaka, ivowo vasaindi kunoita tsvina zvakanaka kuburikidza nokuti sikarudzi riya rinenge razvimba, saka vanenge vasisakwanisi kuzvibatsira. Ndopavanozotaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti weti dundira rinenge ratorerwa nzvimbo nekukura kunenge kuchiita sikarudzi mukuzvimba ichiita kenza, ichiita gomarara.
Hama neshamwari vaona zvadai vangaite sei mukubatsira vatingati baba kana sekuru?
Vanofanira kuenda navo kuhospitari ipadhuze navo vonotsanangura.